Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC.
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera nhasi uri musi wemuvhuro nyamavhuvhu 7 2017. Makateerera kuStudio 7 nepfinyiro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri weMDC vamogenzvangirai vanoshoropodza mirizhonga yakaitika mubato ravo kuulawayo nezuro vachiti achawanikwa aine mhosva achatorerwa matano. Vamwe vakuru vakuru mubato reMDCT vanoramba mashoko ekuti vari kuronga kubuda mubato iri nekuda kwekupokana nemubatanidzwa weMDC Alliance. Vagari vekumaruwa edunhu remasvingo vonyunyuta nezvavanoti zviri kuitwa nemamwe madzishe zvokuti vanyorese kuitira kuzovhotera ZANU-PF musarudzo dzegore rinouya. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri weMovement for Democratic Change vamogenzvangirai vashoropodza mhirizhonga yakaitika kumahofisi ebato ravo kuulawayo nezuro uko kwakarohwa vamwe vatungamiri vebato iri. Mutoro wedu wenhau Patricia Mudadigwa anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura nevatori venhau muHarare nhasi, vatsvangirai vati zvinosuwisa kuti mafaro avo ekubatana nemamwe mapato anopikisa vachiumba MDC Alliance agurisirwa panzira nekuda kwemhirizhonga yakaitika iyi. Vatsvangirai vati havadi zvemhirizhonga mubato ravo, vakati kunyange zvazvo mapurisa ari kuferefeta nyaya iyi, ivo sebato vari kuitawo tsvagiridzo dzavo. Vati kana pane nhengo dzavo dzakakonzera mhirizhonga iyi, dzicharangwa nebato ravo zvakaomarara.
Nyaya yezvakaitika kubruwa zvinhu zvinofanira kutsoropodzwa nemunhu wese anoziva kuti violence hatidi muMDC. Isusu seMDC kubva patakaberekwa 17 years ago tisi tati tova mavictims eviolence. Vanhu vakaurawa, vanhu vakarepwa, vanhu vakapisirwa misha. I can't go on. So kuti isi tigoonekwa futi tirisi vanhu vanoita violence especially against your senior leadership like vice president, hazvibvumirwi izvozvo. So ndirikungoti nini zvakaitika kubhura hazvifani kuonekwa zvive, ende tiri kuteera vanhu vacho. Kana taane vanhu ivavo tichazodhila navo kana taziva kuti uyu akaita zvakati, uyu akaita zvakati. Hatiti zvefembera fembera.
Vakarohwa kubulawayo vanosanganisira mumwe wavatevedzera vavatsvangirai Mozvare Tokozani Kupe nasachigaro webato iri vaLove Momoyo. Vatungamiriri ava vaiva sipo pakaparurwa mubatanidzwa wemapato anopikisa nemugovera. Vachibvunzwa kuti vatungamiriri vebato reMDC vari kuwirirana here nezvemubatanidzwa, vatsvangirai vati vakaita chibvumirano sebato chinosunga vatsigiri neutungamiriri wese.
Motovabvunza ivo, asi chandozva ndechekuti hakuna chinhu chinoitwa muMDC chisina collective responsibility. Takaenda kucouncil, takaenda kumaorgans ese for the whole year tichitaura nyaya iyi. Last Friday takaita council panapa tikaadoptana kuti ndo zvataakuita. Saka kana zvazvimwewo izvi zvazvokuti munovabvunza ivo, but ndoziva kuti munhu ari bound necollective decision yatinoitaita.
Mhirizhonga yakaitwa kubato reMDCT yashorwawo zvikuru nemasangano anokurudzira runyararo munyika. Mutungamiriri weZimbabwe Peace Project Mozvare Justina Mukoko vati havatarisirei kuti kusawirirana mumapato ezvematongerwo enyika kugadziriswe nemhirizhonga, kunyanya nyika yadongororera sarudzo dziri kutarisirwa kuitwa gore rinouya.
Isusu seZimbabwe Peace Project tinovimba kuti pane dzimwe nzira zvinogona kushandiswa kugadzirisa kusawirirana, asi kusawirirana hakugone kunge kuchigadziriswa mhirizhonga. tiri kukumbirisa zvikuru kune vemapato ezvematongerwo enyika kuti paine kugadzirira sarudzo yegore rinouya. Zvakakosha kuti tipinde musarudzo iyi zvese zvinenge zvichiitwa zvichiitwa murunyararo.
Kunyange zvazvo vatsvangirai vati bato ravo harikurudziri mhirishonga. Muzvare Mukoko vati matanho achatorwa nebato reMDCT kune vakaita mhirishonga ndiwo acharatidza kuti bato iri rakamira papi panyaya yemhirishonga.
Tichaona kuti zvaitika izvi zvichaongororwa sei.
MDCT yakabatana nemamwe mapato matanhatu nemugovera kuumba mubatanidzwa weMDC Alliance uyo uchakwikwidzana neZANPF musarudzo dza2018 uchitungamirirwa navatsvangirai. Mutungamiriri weMDCT uyo atiwo vanhu vakaita mhirishonga iyi vanoda kusvibisa zita rebato pamwe nemubatanidzwa uyu asi vati zvazvisi kuzobudirira. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.
Mushure memhirishonga mubato reMDCT, mubato iri munonzi mave nezinyekenyeke zvakare, vamwe vakuru vakuru varo vachinzi vave kufunga kubuda. Mutoro wedenhau Taurai Shava anotipa nyaya inotevera.
Vanoziva nezviri kuitika vanoti vakuru vakuru ava avo vanosanganisira mumwe wevateedzeri vebato iri Muzvare Tokozani Kupe, sachigaro webato iri vaLove Momoyo pamwe nemurongi wemabasa vaAbednego Bebe vakatora chisungo chekushora mubatanidzwa weMDC Alliance wakapindwa nebato ravo reMDCT nemamwe mapato anopikisa uyo wakaparurwa zviri pamutemo nemusi wemugovera muHarare. Vatatu ava nevamwe vatsigiri vavo vasiri kudawo zvemubatanidzwa vaive vasipo pachiitiko ichi uye vakaita musangano nezuro pamahofisi ebato reMDCT muBulawayo. Musangano uyu wakambovhiringidzwa nemhirizhonga apo vamwe vanonzi ndevamwe vechidiki vebato reMDCT vakasvika pamusangano uyu vachibvunzurudza vaivepo kuti waive wei. Studio 7 yaedza kunzwa kubva kuna Muzvare Kupe asi nharembozha yavo yange isingadavirwe. Asi vanoziva zviri kuitika ava avo vasina kuda kudomwa nemazita kana kubuda pamhepo vanoti chimwe chezvisungo zvakaitwa pamusangano uyu ndechekuti vasingafare nemubatanidzwa uyu vabude mubato reMDCT vavambe ravo rinotungamirwa naMuzvare Kupe vamoyo navabhebhe vari vatevedzeri vavo. Muzvare Kupe vakagara vabuda pachena kuti havafarire mubatanidzwa weMDCT nemamwe mapato kunyanya mumatunhu eMateveland umo vanoti bato iri rine vatsigiri vakakwana. Mutevedzeri wemutauriri webato reMDCT Muzvare Tavita Kumalo vati zvakaitwa nebato ravo izvi ndizvo zvakabvumiranwa nevakawanda mubato.
Zviri kunzwika izvozvo kuti kune vamwe vakuru vasingabvumirani nezvecoalition asi nyaya iri pano ndeyekuti 2014 bato reMDC rakaenda kucongress. One of the resolutions yakabudiswa nevanhu ndeyekuti President Tsvangirai ngavatangise nyaya yecoalition. Asi vatanga vasati vatanga izvozvo vanofanira kuita sei kumbotendera Zimbabwe yese vachibvunza and vakapuwa mandate yokuti vakapedza izvozvo vogara pasi voita coalition.
Muzvare Kumalo vati havasati vave neruzivo rwakakwana nezvakaitika pamusangano wakaitwa nevamwe vavo nezuro muBulawayo asi vati bato ravo richaita ongororo munguva pfupi inotevera.
Sisebato tichirumboongorora kuti tihwisise kuti chichaitika uye ndiani aitei. Asi tichitaura izvozvi tiri kuti isusu pari zvino tichambonangana nenyani mwana watazvara uyu nesaturday wecoalition kuti tinunure vana vemuZimbabwe vabve mutsaona yavapinda iyi yemakore ese 37 vachingotambura.
Sachigaro webato vamoyo varamba mashoko ekuti vari kuronga kubuda muMDCT vachinoumba bato ravo vari vatatu. Vamoyo vaudza Studio 7 kuti hapana asingazive kuti mubato ravo hamuna kuwirirana pamusoro penyaya yekuumba mubatanidzwa. Vati musangano wavakaita nezuro waive wekuzeya nezvemubatanidzwa uyu. Zvigaro zvinonzi zvakapiwa kubato reMDC inotungamirwa namuzvinafundo Welshman Ncube uye nzira yekuenda mberi kuti vagadzirise nyaya iyi. Vamoyo vati vanotarisira kuti sebato vachagadzirisa matambudziko aya nekukasika. Zvichakadaro mutauriri webato rezapo vapitule Maposa vanoti zvakanaka chose kuti vemapato anopikisa vabatane asi iwo havaone mubatanidzwa weMDC Alliance uri mubatanidzwa chaiwo wemapato anopikisa.
Chinhu chakanaka kuti vanhu vanokwanisa kudzokererana mushure mekunge varwa, saka tinovakorokotedza asi hatisati taona mubatanidzwa wemapato ese anopikisa. Satiri kuona tine kode iyatiri memba sezapo aina kukwanisa kuunganidza wese mapato anopikisa. Saka tiri kutarisira kuti sezvo vabatana kudaro, maybe tingachitaura nezvekuti tingabatana sei semapato ese anopikisa.
Vanhu vakawanda vanoti mapato anopikisa angakwanisa kukunda bato riri kutonga reZANU PF chete kana akaita mubatanidzwa unosanganisa mapato ose, kunyanya ayo anofungidzirwa kuti ane rutsigiro rwakati kurei, akadai seZAPU neNational People's Party inotungamirwa naamai Joyce Mujuru. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.
Zvichakadaro, mutungamiri weMDC vamogen Tsvangirai vakabatana nemamwe mapato anopikisa kuti vakwikwidze musarudzo dzegore rinouya. Vakabatana vachiti yakwana nguva yekuti vayambutse ruzhinji rweZimbabwe kubva munyatwa yaRuri. Mutoro wedu enhau Thomas Tiripasi anotipa nyaya iye.
Vatsvangirai vakasaindira nachibvumirano chemushandira pamwe neMDC inotungamirwa navaWashman Ncube, People's Democratic Party inotungamirwa navatendai Biti, Transform Zimbabwe inotungamirwa navaJacob Ngarivhume, bato reMCD rinotungamirwa navaMathias Guchutu, bato reZimbabwe People First rinotungamirwa navaAgripa Mutambara pamwe neZanu Ndonga. Mapato aya akasarudza vatsvangirai kuti vave ivo vachakwikwidza navaRobert Mugabe. Vakamirira mubatanidzwa uri kudaidzwa kuti MDC Alliance uyu. Vachitaura pamusangano uyu uyo wakapindwa nezviuru zvevatsigiri vebato iri pamwe nevatsigiri vemamwe mapato aya wakaitirwa muZimbabwe Grounds musha weHighfield, vatsvangirai vakati kubatana kwavakaita nemamwe mapato kunovapa mukana wakakura wekukunda musarudzo, sezvo vachiti chara chimwe hachitswanye inda. Vakaenderera mberi vachiti kuumbwa kwemubatanidzwa uyu hakuzi kwekupanana zvigaro chete, asi kuti vaedze kupedza matambudziko akatarisana neveruzhinji munyika.
Zivai kuti siti iyoyo ndevana veZimbabwe, kwete yako. Ani muri kuzvinzwa? Ehe. Ndiri kuona kuti bvise mweya. Sometimes Satani anongouyawo oanobokupinda napo. Isusu kuno takazodai isusu ndotoseka zvangu kuti vatsavetsamba muroi kuukurwa nembwa musi waanotanga kunoroya. Ko objective yatinayo inobadira kubatsira munhu wese hausi kuiona.
VaMutambara vakatiwo vanoziva chikiribidi chese chaiitwa neZANU PF musarudzo dzapfuura, zvekuti ZANU PF haina mukana wekukunda musarudzo dzegore rinouya. VaNcube vakatiwo kubatana kwavakaita kwavapa mukana wekudzokera kunopedzisa basa ravakavamba navatsvangirai muna 1999 pakaumbwa MDC. Vakatora mukana uyu kukumbira ruregerero kuruzhinji rweZimbabwe nekumbopatsanurana kwavakaita navatsvangirai.
Takabvumirana on the 5 priority issues
ku Women's Bureau in 1999. We are going back to those 5 priorities. Leadership ZCTU yakati they will write the manifesto for us. But manifesto yacho takainyora in 1999. Zvakaitika is that we diverted from that agenda for change. We made mistakes along the way. And we must admit before you today and say we are sorry for those mistakes that we made. Chenja, Maitiro, Kukola, Izenzo.
Zvichakadai, vabiti vakati upfumi hwenyika hwaenda kumawere, zvekuti zvave kutoda zvekuita gariraneko tisangane kuti ruzhinji rweZimbabwe ruwane pundutso. Vatsvangirai vakatiwo mamwe mapato asina kupinda muchibvumirano ichi achine mukana wokuita izvi pamberi pesarudzo. Akafanobata chigaro chemunyori mubato reNational People's Party riri kufanotungamirirwa naamai Joyce Mujuru vaGift Nyandoro. Vanoti havana kuenda kuchiitiko ichi sezvo vachiti vakanga vasina kukokwa. VaNyandoro vanoti zvisinei bato ravo richaramba richiita nhaurirano neMDCT dzekuumba mubatanidzwa wakasimba pamberi pesarudzo. Zvichakadai, mumwe mugari weMuharare Muzvare Clarence Mabika vanoti mapato ose asina kupinda mubatanidzwa weMDC Alliance anofanira kuti abatane navatsvangirai nevamwe vavo, kwete kuita chinya chegurwe.
tunoda kuti mapato aya anopikisa naye abatani kuitira kuti vakundewo mugabe pamaelection ari kuteera aya because zvanyanya mani izvi zviri kuitika isusu tikuda kuti nyika yedu ibudirire enderere mberi
mapato akaomba mubatanidzwa wemdc alliance aya anoti kwasara kuti vagare pasi vogadzira hwaro hwekuti votsvaga sei rutsigiro pamwe nenhengo dzichakwikwidza dzakamirira mubatanidzwa uyu ndakamirira studio 7 muHarare ndini Thomas chiri pasi
makateerera kune pfenyuro yevanhu yestudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC munotibata pa 919 am pa 4930 kana pa 6065 ne 15460 kHz pa shortwave tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika musarudzo dziri kuteverwa zvakanyanya muAfrica yose mutungamiri weKenya vaUhuru Kenyatta mangwana vari kukwikwidzana navaRaila Odinga vavagara vachikwikwidzana navo kwenguva yakareba sarudzo idzi dziri kutarisirwa kuve makwikwi akasimba sangano rinorwira kodzero dzevanhu reHuman Rights Watch raita musangano nevatori venhau muJohannesburg South Africa nhasi wekuziya nyaya yemusangano wesangano resadhiki wepagore kana kuti summit mutungamiri wenyika yeSouth Africa vaJacob Zuma ndo vari kutarisirwa kutora chigaro chekuvesa chigaro wesangano iri kubva kuna mambo Muswati wechitatu musangano uyu uri kupawo mukana vatungamiri venyika dzemusadhiki kuonekana navaEduardo dos Santos vakatungamira nyika yeAngola kubva muna 1978 Human Rights Watch yakurudzirawo vatungamiri veSadic kuti vazive nyaya dzekutyorwa kwekodzero dzevanhu munyika dzinoti Mozambique, Zimbabwe neSwaziland. Sangano iri rinoti kunyange Sadic yasvika makore makumi maviri nemashanu, nyaya dzekutyorwa kwekodzero dzevanhu iri kuenderera mberi. Mukuseya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata mukuru weHuman Rights Watch kuchamembe kweAfrica vadhewa mavhinga.
Musangano wataita wanga wakanangana nekuturira kuvatungamiri veSadak nekuvapepeti venhau dambudziko rekuti Zimbabwe haisati yanyatsosvika pakanaka pakugadzirira sarudzo dzakanaka nekuti mauto vasori nemapurisa vamwe vacho vanopindira mune zvematongerwo enyika zvisiri pamutemo zvakarewo vachitora mativi mumakakatanwa ari kuitwa ekuti ndiani achatora masimba kana vamugabe vosiya basa kuzanupf nekuhurumende saka takatichionesa vatungamiri veSadak kuti kana voita musangano wavo ngavacherechedze vaone kuti pave nerunyararo pave nekutevedzwa kwemutemo mukati mezimbabwe
musangano waitwa neHuman Rights Watch chete here kana kuti muri kushandawo nevamwe
hongu musangano wanga wachiitwa neHuman Rights Watch yega asi tiri kushanda nemasangano akawanda chaizvo
saka gwaro renyiri muri kuriendesa kuhurumende yezimbabwe neSadakiwo here
hongu tichasvitsa kuhurumende yezimbabwe neSadaki zvakarewo ticharamba tichivayeuchidza pavanozogadzira boka reSadak rinoenda kunocherechedza sarudzo muZimbabwe kana kuti kunocherechedza gadziriro dzesarudzo tinovapa zvakare gwaro iroro kuti vazive kuti ndezvipi zvekutarisa mukati meZimbabwe matambudziko aripo ndeapi zvakarewo pane nyaya dzekunyoresa vanhu kuvhota kana kuti sangano reZeki rinotungamira nyaya dzekuvhota kuZimbabwe kuti rakwanisa here zvakanaka kugadzirira sarudzo
mukuru weHuman Rights Watch kuchamembe kweAfrica vadhewa mavhinga vari parunare kuSouth Africa naBlessing Zulu Studio 7 sangano reNational AIDS Council riri kutsutsumwa nenyaya yekuti vemahotera vachabvumidzwa kupa vanhu vanopinda mumahotera avo makondomu pachena senzira yekudzivirira kupararira kweutachiwana weHIV zvichitevera zvichemo zvakapiwa nevanoshanya kubva kunyika dzechitendero chechimuslim mutoro wedu enhau Ivan Chifera anotipa nyaya iyi
mumahotera senzvimbo dzinowanzosasanirwa nevakawanda mange muchiiswa makondomu senzira yekudzivirira kupararira kweHIV asi izvi zvakamiswa nguva pfupi yapfuura mushure mekunge vechitendero chechimuslim vatsutsumwa nazvo mumwe mukuru muNational AIDS Council vaAmin Mpofu vanoti izvi zvave kukanganisa mabasa avo ekurwisana neHIV AIDS Sachigaro ve Supreme Council on Islamic Affairs in Zimbabwe, Sheikh Ishmael Duwa vanoti, icho kwadi kuti vechitendero chechi Muslim, havafariri zvekuti makondomu aiswe mahotera vachiti izvi zvange zvave kuitwa nemamwe mahotera muZimbabwe. Vanoti kukurudzira kushandiswa kwemakondomu kukurudzira upombwe.
Isusu kwatiri manje hatiti use condoms because Mwari akataura kuti upombwe haudiwe. Tikati chisei condom, we are promoting kuti aiwa ichisiyai asi itaine nzira iyi. Saka Quran inotitaurira isusu clearly kuti usaite cheupombwe.
Sheikh Duwa vanoti chitendero chavo chinosungira kuti vanhu vasaite zvechipfambi, vamire nemuduwa mumwe chete uye vasapinde pinde vachiti izvi ndizvo zvaita kuti HIV isapararire zvakanyanya munyika dzechiMuslim. Vanoti kunyange hazvo mahotera mazhinji asina makondom, pachine zvakawanda zviri kuitika maari zvisingafadze.
Mahotels avo, they are not observing international standards. Mamwe acho akawanda acho. One munoona imomo, mamwe acho achisiri mahotera ava manight club. Muchaona mamwe acho akuitwa yekubhukiswa 1 hour. Zvino zvongoti munhu anouyawo kune cheupombwe chake 1 hour. Arova rwaobuda. There we as Muslims, we cannot entertain such places.
Vanotiwo vanonzwisa basa reNational AIDS Council, asi zvakakosha kuti veNational AIDS Council pamwe nevemahotera vashande nezvitendero zvose pazvirongwa zvavo mubasa ravo kuitira kuti vanhu vese vafare. Asi munyori mubazi rezveutano Dr. Gerald Gwinji vanoti zvirongwa zveNational AIDS Council kusanganisira chekupa vanhu makondom zvakakosha chose mukurwisa neHIV uye zvinofanira kuremekedzwa nevanhu vose. Dr. Gwinji vanoti hausi mutemo wehurumende wekuti mahotera asave nemakondom.
Hausi mutemo wehurumende, ndimutemo unoshanda mukuru mutemo wemuno. Zvinenge zvichingoti kana makaitawo muenzi munoita just minindira nomuenzi, asi paanobva munosara muchiitaka zvamunofanira kuita. Havasi vese vaenzi vasingati kuvaona makondomu iyaya, saka tinenge tichikumbira vanotiranira mahotera achona aya kuti vaite maadjustment yavo vakananganawo nethe national program. But at the same time, taking care of their visitors. These visitors come and go to specific rooms, which they can then clear of those things.
Sachi Garove Committee of Parliament in Unane Zoutano, Dr. Ruth Labode, vaudza Studio 7, kutukunyange hazvo vanhu vachisungirwa kushandisa makondom, makondomu aya haafaniri kuve pose pose mumahotera. Zvichakadai, mukuru weZimbabwe Council for Tourism, iyo inomirira vane makambani anoona nezvevashandi kusanganisira mahotera, Vatich Wingwiri vati sangano ravo rinotsigira zvikuru basa reNational AIDS Council uye vakazvipira kuita zvese zvinoita kuti nyika ifambire mberi mukudzivirira zvirwere. Vati handi nyaya yevanhu vanobva kunze chete iri kuita kuti vemahotera vasaise makondom, vachiti mahotera inzvimbo dzinopindwa nemhuri, nekudaro makondom haafaniri kuonekwa pese pese. VaHwingwiri vatiwo vanhu havarambidzwi kushandisa makondom uye mamwe mahotera anotori nezvitoro zvinotengesa makondom nezvimwe. Pataenda pamhepo, tange tisati tanzwa kubva kubazi rezvekushanyirwa kwenyika, umbowo kubva kuUNAIDS hunoratidza kuti nyika idzi dzine vanhu vashomanana vane HIV kana zvichienzaniswa nenyika dzemusub-Saharan Africa dzakaita seZimbabwe, uko vanhu zvikamu 10 kubva muzana zvevanhu vese vaine HIV. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.
Munhau dzemitambo, chikwata chenhabvu cheCapes United chiri kupemberera kukunda kwacho mumutambo wacho wekutanga mumitambo mitanhatu panguva yemakunda neCastle Lager Premier Soccer League ave nemutungamiri mutsva. Mutoro wedu wenhau dzemitambo, Michael Kariati, anotipa nyaya iye.
Chikwata chekumaruva emhondorongezi chengezi Platinum Stars chadzokera pamusoro pemakundano eCastle Lager Premier Soccer League pamusoro peChicken Inn mushure mekufamba nekunotora mapoints ese matatu apo chakashanya kuLuveve Stadium kwachakanorova Haumain 2-1. Zvibodzwa zvakabva kuna Patson Jaure naTerence Dzukamanja zvakapinza ngezvi Platinum Stars mapoints makumi mana, point imwe chete pamusoro peChicken Inn iyo yakanoita mangange 0-0 neFC Platinum apo yakashanya kuMandava Stadium nemugovera. Asi vari kunyanyofara nezvakaitika mukupera kwesvondo ndeve mumhuri yemakepe-kepe mushure mekunge chikwata chavo cheCapes United chakazokundawo nekudambura ZPC Kariba 1-0. Mumwe mutsigiri wechikwata ichi va Innocent Mtena vanoti chitima che Capes United chave munzira kunotora mukombe weligi zvekare.
Kwata chedu chacha chakaomerwa nguva yapfuura saka kuina kwachakaita takutarisira kuti better days are coming for us. Tikaramba tichiwino pamwe tinopedzisira kutaura kumusoro kwane dzimwe timu.
Asimakepekepe haasi kubuda munharaunda yezvikwata zvakatarisana nenjodzi yekubuda munhabwu yepamusorosoro sezvo ichiri pachinhano chegumi nenhanhatu mapoints matatu pasi pechikwata chairi kutevera chehwange icho chine mapoints makumi maviri. Asi vavakidzani vavo veDynamos vari kuenderera mberi nechinangwa chavo chekutora mukombe mukuru uyu mushure mekurova Black Rhinos 1-0 nechibodzwa chakabva kuna captain wavo Ocean mushure. Asi vaive pamutambo uyu vanobvuma kuti Black Rhinos yakatamba zvinodakadza zvekuti yaikodzera kubuda kana nepoint imwe chete zvayo asi izvi zvakaramba. Murairidzi weDynamos Lloyd Mtasa ari kufara zvikuru nekuwedzera mamwe mapoints matatu.
Zvinofadza zvikuru kuti takwanisa kuatora. Tinototenda ishe kuti nenyasha dzavo taonekwa tichitora 3 points pamutambo wangu wakaoma kudai.
Asi murairidzi weBlack Rhinos Stanford Sticks Mtizwa ari kuchema nezvibodzwa zviri kupinda mambure avo achiti iye izvi zvinofanira kugadziriswa nechimbi chimbi kuti vasarambe vachiwira pasi.
Nemitambo yatatamba miviri neiyi yechitatu taona tichigoiswa zvibodzwa zvinokwana kuita zvisere, saka tiri kuti difensi iyoyi tinoda kusenza nayo zvakaomarara kuti idzokere panga iri pekutanga.
Uyu wave mutambo wechitatu wakateverana Black Rhinos ichizvamburwa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Iye zvino tomboenda kuna Mavelas Muhlanganya wewe Studio 7 kuti tinzwe zviri kuitika paFacebook nepaWhatsApp.
Regai timboverenga zviri kutaurwa nevatsigiri vedu vepaWhatsApp yeStudio 7. Ini ndinonzi Governor Gwidibira, ndinobva kwaMtoko East Ward 18, ndiri mutauriri weMarsh East mubato reMDCT. Ndinoti kuumbwa kwemubatanidzwa weMDC Alliance wakanaka zvikuru, tinozvitenda chose zvakaitwa nemapato akapinda mumubatanidzwa uyu. Avo vari kuda kubuda mubato reMDCT nekuda kwemubatanidzwa uyu ngavaende nguva ichipo. Vatengesi vanhu ivava ngavaende kuZANU-PF kwete kuda kusvibisa mutungamiri wedu vatsvangirai. Tawanda Chipote anoti izvi zvinoratidza kurongeka kwevana wemhuri imwe chete. Ko, chakaita kuti varwe vari vebato rimwe chete chii? Ronald Chakavanga ari kuJohannesburg anoti MDC hakuna kwainosvika nezvemubatanidzwa. Iko zvino vorwisana vega asi vanogara vachiti ZANU-PF ndiyo inoita zvemirizhonga. Mukoma Smart vari kuzvishava nevanoti isu maZimbabwenza hatina rimwe shoko ratichateerera pane zviri kuitwa nemapato anopika. Chatinoda kunzwa ndechekuti Morgan Tsvangirai chete tovhotera ipapo. Vamwe vari kunyorawo vachiti happy birthday Itai Dzamara uyo akatsakatika makore apfuura. Nhasi birthday rake rarangarirwa nehama neshamwari dzake muHarare. Kana musati mafarira Facebook page yeVOA Shona, endai paFacebook motsvaga pakanzi VOA Shona modzvanya pakanzi like. Ini ndini Marvelous Muhlanganya huye ndiri muWashington.
Musa kangana chirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM apo tiri kutarisa zviri kuitika mubato reMDCT zvichitevera mirizhonga yakaitika nezuro kuvulawayo pamwe nekuumbwa kwemubatanidzwa weMDC Alliance. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wakutumira mashoko kuStudio 7 shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Zvirongo yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Mutungamiri weMDC vaMorgan Tsvangirai vanoshoropodza mirizhonga yakaitika mubato ravo kuvulawayo nezuro. Vamwe vakuru mubato reMDCT vanoramba mashoko ekuti vave kuronga kubuda mubato iri. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonekai nemufaro. Ndini Jonga Kandemiri ndokusiyamina Chris Gande nantungamiri Nkomo.